dano rekuti pamutemo chaipo tichitaura zvemutemo zvega riringe rine tarisiro yekuti zvichida matare ezimhosva emusouth africa angagona kupa mutongo unenge wakarerekera kudai kusangana reafric forum asi dambudziko guru nderekuti nyika yesouth africa kukurikidza negurukota rezvekutizana nedzimwe nyika ratora danho rekuti mai mugabe vachengetedzwe vasamiswa pamberi rematare ezimhosva saka idambudziko guru kwazvo ndekuti veafric forum vanenge vachirwisana nehurumende yezimbabwe zvakarezve nehurumende yesouth africa saka makwikwi chaiwo ekumakata chaiko zvichanetsa kuti vagone kukunda panyaya iyi nekuti pane hurumende mbiri dzawirirana kuti mai mugabe havafaniri kumira pamberi pematare edzimhosva
mamwe magweta anga achiti vanokwanisawo kuenda kumatare ekuzimbabwe nekuti ikoko mai mugabe havakwanisi kunzi havaendeswe kumatare asiwo veafric forum vari kuti aiwa uku kungava kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti havana chimbo nematare emuzimbabwe munotiwo kudini mashoko aya
zviro kwazvo zvekuti hazvinzi matare ezimhosva ekuzimbabwe angabatsira kuti mai mugabe vaende pamberi pamatare iwayo kunongovawo kuvaraidza nguva kuti yanzoone riva hakuna chinobuda nekuti matare ezimhosva ekuzimbabwe akarerekera chaizvo kudivi rehurumende saka pangatova nechimuko kumatare ezimhosva emusouth africa kwete kuzimbabwe.